Ingadama inosvika 4.5 billion US dollars. Inova inokwanisa kutibatsira for 6 months, kana kuri kuti kwaita dambudziko rekuti munyika mashaikwa mari. Saka mari iyoyo inofanira kunga iri mureserve bank. Ndo zvinotaurwa neorganizations sana International Monetary Fund, vanova maauthorities anoziva nezvemari. Yatina right now yaparwa nereserve bank of Zimbabwe $300 million yavati ndo reserve yavanayo iri kubuda pama 2.6 tons yao egold yavanayo ne 100 million US dollars right up aside. Iri kungosvika 300 million US dollars. Inova inokwanisa kukava mazuva anosvika 11 kana chiimpota yaida pamwedzi $750 million. Saka hatikwanisi kutarisira kuti currency ya icharunachwa mangwana ichange yakasimba nekuti haina hwaro neisimbisa.
Asika hurumende iri kuvimbisa kuti rwendo runo zvinhu zvinenge zvachinja pane mari dzakamboparurwa makore esateraya uye ichitiwo yakwanisa kuti inge ichitaura nevanhu vakawanda.
Zvinochinja upfumi hwenyika senyaya yeri kutaura nayo nyaya dzemari haasiri mashokoba. Izvo zvigore rine takasangana nedambudziko rekuti tichada kutotenga chikafu chinodhura nekuti takaita drought. Tiri kusangana dambudziko kuti macommodity edu kusiya kwegoridhe atinotengesa kunze kwenyika zvicherwa zviri kudzika mitengo zvakanyanya. Saka koreva kuti mari ichapinda munyika inonga iri shoma. Saka ndivo pavari kuunza mari yavo itsva isina support yemari kawanda iri mureserve bank. Ine support yemashoko. Hapana trade inoitwa nemashoko yekuti titendei tiri Zimbabwe tichakupai. Vanenge vati mari ifambe from country to country.
Ko chii chiri kupawo kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba zvakanyanya kudai zvatiri kuona mavhiki adarika?
Hurumende iri kuprinda mari yakawanda. Iri dambudziko takatanga naro makore afura anosvika 26-27 kubva musi wa 14 November 1997. Iya yakanyorwa sekuti Black Friday pakazodonha simba remari yedu nekubudikidza kwekupfunda mari kubhadhara maovhetsensi. Hatina kumira tika iyoyo kusvika nguva yavagono. Tikabva panguva yavagono tikasvika panguva yavamangudya taingopfinda.